So be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewal of your mind, that ye may prove what is good, what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen.
Amen.
I believe last week takataura pamusoro pe this scripture.
Last week we talked about this scripture.
Takataura nyaya renewal of the mind.
We talked about the renewal of the mind.
Though it's not nyanyotsokedzera that scripture, but we were speaking mainly about the renewal of the mind.
Though we didn't get deeper to this scripture, but we were talking about the renewal of the mind.
And proving what is that good.
Nekuratidza icho chakanaka.
And knowing even what to accept and what is the perfect will of God.
Nekuziva chekugamuchira, nekuziva kuda kwaMwari.
So, if you were here, I think takataura pamusoro pe how to know the truth.
Who told you what you know is truth? It's true.
Then tikataura pamusoro pe chinonzi chokwadi tichibata how the systems are being compromised.
We talked about the truth and how the system are being compromised.
Chinonzi system chinotanga compromised pa culture.
We said system is compromised. Chitanga compromised by
ma laws kana pamtemo.
And culture is compromised at law.
Mitemo ichibva pazvinhu zvatinoudzwa.
The rules come from things which we are told and which we are taught.
Zvatinoudzwa zvatodzidziswa zvichibva pamweya uri kutungamirira.
What we are taught and told come from the spirit that is leading us.
Tikaona kuti chinonzi chokwadi hachizi chokwadi nekuti chataurwa.
And we said truth is not true.
Chinonzi chokwadi chinotanga kunzi chokwadi nekuda kwemweya watiudza.
The truth is called truth because of the spirit that have told us.
Saka scripture parikutaura ne renewal of the mind.
The scripture is talking about the renewal of the mind.
Remember, rikutaura ku a citizen of the kingdom of God.
Remember, it is speaking to a citizen of the kingdom of the Lord.
The importance of chinonzi mind number 1.
It is telling us about the importance of the mind.
And yotudza importance yekuflashwa kweimwe information iri mind kuti mind inzi ya brand new.
It is telling us about
ukaona iri kutudza nyaya renewal of the mind tirikudzwa in era yakaitika mu mind pekutanga. There is an era yakaitika, but the era yakauya ikano hit the mind. Then taku this kingdom Paul ari kunyorera to the church of Romans vachange vakange vatongotendeuka. Amen. And akatanga kuvaudza pamusoro pe power rine chekuita nekurenewa kwepfungwa. So it's something that is not easy, but this scripture is one of the scriptures ratotora se common, but it's one of the most powerful scriptures. Rikutibatsira nekutiudza one of the most powerful things to do, especially kana wa a Christian kana twauya mu kingdom yatikuti the kingdom of God, chinonzi renewal of the mind. I believe ndakazaba kutaura last Sunday ndichidakwedza kubatirai kuti no kunyangwe tiri mu this realm, mu this nation yatikuramatiri, mu this kingdom yatikuramatiri, there's another kingdom that we believe we are operating from.
Kune imwe umambo watinotenda kuti tinogara mauri.
It is also the day that we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior.
Zuva ratikagamuchira Jesu sa ishe
neponiswedu. Taka accepted the rulership of the kingdom of God.
We accepted the rulership of the kingdom of God.
And we accepted my laws of the kingdom of God.
And we accepted the laws of the kingdom of God.
Which means taka accept a foot to be colonized by the couch of the kingdom of God.
Which means we accepted to be colonized by the kingdom of
God. Kusvikira that couch becomes our system, our way of living.
Kusika maitiro iwayo yanzira yekurarama kwedu.
So panotangira problem ndepe kudai.
Where the problem began is
ndepe kuti before tazvarwa patsva,
before we are born again,
takanga already tichirarama munyika.
We were living in the world.
Ndobva takudzwa tichidzidziswa imwe information from the world's perspective.
We were brought up being told about the information,
and the information
you have
zvinji vedu vari panapa tito ziva kuti ndana kai prove sechokwadi,
Most of us here doesn't know who proved
but
that information.
The information yaka inherited from generations to generations.
I see if information yaka torwa
so, up to now our generation. Up to now our generation.
But here nasi
taka inherited this knowledge atinayo of the world from our from another generation before us.
Takaiwana kune vanga varipo.
Yaka inherited again from another generation from them.
Vakaiwana kune vanga variko kare.
To an extent yekuti nezvinhu zvatakagamuchira.
To an extent yekuti we accepted things.
Sezviri normal.
As they if they are normal.
But tinozotanga again tikaenda kwakatangira zivo kuona kuti no tine zvinhu zvatikuti zviri normal siri normal.
But when we research, we can actually prove that there are things that we are thinking they are normal, but they are not
normal.
But for us to know that what we have accepted is not normal, it requires the spirit which was there when generations were passing information.
When my generations were passing knowledge,
when generations were passing knowledge,
remember in knowledge iri kubva ma spirits,
remember the knowledge is coming from the spirits,
iri kupaswa from generations to generation,
which is being passed from generation to generation.
But imwe knowledge atiri kuona,
but some of the knowledge we are
but
seeing,
but discovered iri older than us.
You may discover that it is actually older
it is
than us.
It is actually the spirit is old pakuti yakatanga ku function because of these spirits.
It started to function because of these spirits.
Ma spirits achipinda muvanhu achidzidzisa vanhu.
When the spirits were getting into people and teaching people.
Okay, let me make sense. Let me come back here so that I can make sense. Amen.
Rekandidzoke pano kuti nditaure chinhu chinobatika.
Because azvinakidza kuti ndechitaura unozoenda kumberi uko.
Because it is not exciting to talk things that people can hardly understand.
So today, may the Holy Spirit help me to divide it in a way that also you can be helped. Amen. Amen.
Amen.
Okay. So, tiri result yezvinhu zvatinonzwa.
We are a result of the things that we listen to.
Tiri result yema environments atoswera.
We are results of the environment we spend our time in.
Kana pane chinhu chiri powerful.
If there is a thing that is powerful.
Chisingazikanwe nevanhu, powerful more than a vision.
That people do not know that it is powerful more than a vision.
Powerful more than anything chinonzi culture.
Culture is powerful more than anything. Culture brings out system.
And you know the culture ino gona kuinstallwa munhu even asingazoti ari to install a certain culture.
Culture can be installed unknowingly in a person.
Ino installwa sene zvinhu zvanoona.
It is installed by things that he see
nezvinhu zvanonzwa
and things that he hear
nezvinhu ma judgments anenge achinzwa vanhu achitaura
and judgments that may be given by people.
Saka chinhu chekuti chiri passed on.
It is something that is passed on.
Sometimes even you see it deliberate munhu anogona kumodwa in a certain way nekuda kwe environment yaswera.
Sometimes not deliberately you may be molded because of the environment you are spending time in.
I still remember at one point ichishaura nyaya power environment.
I still remember at one point I was talking about the power of environment.
Ichitaura kuti tiri result yepanhu patikaswera zvinhu zvatikaudzwa zvinhu zvatikakura tichinzwa.
I was saying we are a result of the environment and things that we grew up listening to.
So chinonzi culture.
What is called culture?
Munhu wese you have got a culture yori under and you are not tedzera.
Everyone is under a certain culture that he follows.
It is so powerful.
It is powerful.
Now there's a scripture Jesu ranotaura.
There is a scripture
parables kana tsirukanganisa.
That Jesus talked about in a form of a parable.
Ranodza vanhu kuti go occupy till I come.
He told people to go and occupy till I come.
Achitidzidzisa power. I still remember rekuti anotuma vanhu achivapa ma talents.
He sent people giving them talents.
these talents.
He told them, those who were given those talents.
Runs above all with these talents, I want you to occupy.
Pamusoro paizozo ndinoda kuti mutore.
Occupy the places that chakupai kuti miende kunoshandisa these talents.
Nzvimbo dzese dzatichakupai to use those talents.
Ndobva ti occupy till I come.
Torai nzvimbo idzo dzokusvikira ndadzoka.
Saka uchaona kuti mentality ya Jesu kubva pakutanga.
You shall see that the mentality of Jesus Christ.
Yanga iri mentality yekuoccupy even the world.
It was the mentality of occupying the world.
Using his sons and daughters.
Achishandisa vanakomana nevanasikana
vake. To occupy till he comes.
Kutora nzvimbo kusvikira adzoka.
But for one to occupy till he comes.
Asi kuti mumwe akwanise kutora kusvika adzoka.
Nzvimbo yari kunzi occupy ine again chaka occupy.
The place you are being told to occupy, there is an occupant.
And chaka occupy again chiri kuita power.
And what is occupying that place of power?
Nekuramba chichi multiplier.
It is multiplying.
A certain ideology muvano.
Imwe pfungwa muvano.
Chaka occupy chachona mu this world.
What is occupying this world?
Chiri pa ratio ku occupy yao for another kingdom.
It is on the race to occupy other kingdoms.
And Jesus is saying, go and occupy till I come.
Asi Jesu ari kuti enda unotora kusvika ndadzoka.
Ndosanga ndakakudzai kuti the reason why we are here in this world as Christians.
That's why I told you the reason why we are here as Christians.
We are here to occupy.
Tiri pano kuti titore.
Any area we must occupy.
Nzvimbo dzese tinofanira kutora.
And the mentality inofanira kupinda pane munhu wese agamuchira Jesu.
It is a mentality that should be installed in everyone who have received
Jesus. Ndamugamuchira to occupy for Christ.
That I have received him to occupy for him.
And zvinhu again zvinotanga kudzidziswa how to occupy.
And these are things that should be taught on how to occupy.
Which is a lesson atakupinda kubva nhasi.
This is the lesson that we are entering into.
Hazvinetse kuona kuti apa pane munhu akaoccupy a certain thing, a certain area.
It is not difficult to see that someone is occupying a certain
results
area.
Results in a person's life can tell you kuti ane zvinhu zvaakaoccupy, ane nzvimbo yaakaoccupy, pane zvinhu zvaanonzwisisa zvaasinganzwisise.
Results of one can tell you that you have occupied a certain area.
There's a scripture in the Bible which says that tina kufanana.
Pane shoko rinoti we are not the same.
Zvakane kundine zvandinoziva zvosingazive.
Because I have think that I know that you don't know.
Which means
zvinoreva kuti
chinotanga kusiyanisa vanhu zvinhu zvinozikanwa.
What differentiates people is things that we know.
Saka of all things under the sun chinonzi information chine power.
Zvinhu zvese pasi pezuva information is powerful.
And then ndochinomolda inonzi culture.
Ndochinogadzira atinoti mararamiro.
Which means munhu wekuchinja kutanga munja anofara kunge ari very careful of.
The first thing that a person should be careful of.
Information yanopinza mumuviri
is the information that he digest
and kwainobva
and where it is coming from.
If you read your Bibles very well in the book of Genesis.
Ukaverenga Bible rako zvakanaka mumavambo.
I want to talk zvatonzwi some sense, okay?
I want to talk about things that you can simply understand.
I want you to go on Genesis chapter 3 verse 1. I want you to see something.
Genesis chapter 3 verse 1. Ndoda kuti uone chimwe chinhu.
Can you read for me? Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. Now I want you to see something.
Now the
serpent was more subtle than any beast of the field. It was actually a beast of the field. It means nyoka ingari part and parcel of the beast of the field. Field yipi?
Snake was part and parcel of the field.
Munda urutauro munda wegara Adam na Eve.
This field was the dwelling place of Adam and Eve.
And the nyoka ingari part and parcel of the garden.
And the snake was part and parcel of that garden.
It was part and parcel of the kingdom.
Yanga iri pakati papo peumambo ihoyo.
Yanga iswa vanhu na Mwari.
Where people were placed by God.
But nyoka iri part and parcel of the beast of the field.
Is the snake was part and parcel of the field.
Which the Lord God had made.
Mwari yakange vagadzira.
Nyoka, he went to a certain creature inonzi woman. Angaiswa in dominion and power.
Snake went to a creature called a woman who was given dominion and power.
Teresa, amen.
Please listen attentively.
Then in the information yakatanga kunopa now, remember, information iri kutaurwa mu presence ya Mwari.
The information was being shared in the presence of the Lord.
Which means even muna katakura presence or in the presence angu nakukurasisa.
Which means a person carrying the presence can mislead you.
And iri kuitika in the field.
It was happening mumunda
of the Lord.
Mamwari.
Murukuya, one of the beasts yaka kretwa na Mwari, the serpent.
A serpent is coming. A creature made by God.
Information kuna a woman anga ari in dominion.
Bringing information to a woman that is in dominion.
If chasna kuzamusu.
What if didn't know about this
day?
The
moment yakatanga kunzwa this word from the serpent.
Bakatanga kunzwa shoko kunyoka.
Ana kuziva kuti ari kuinherita a spirit of limitation.
She did not know that she was inheriting a spirit of limitation.
Spirit ari kupossesswa ne information.
She was being possessed by information.
Information yaunogara uchinzwa inogona kukupossessa.
Information that you hear every day can possess
you. Anogona kuva possessed the information. Not the spirit, please tell right.
A person can be possessed by information.
Nyoka pari kutaura iri kutaura semuranda wa Mwari because zviri kuitika mu field.
When the snake was talking, it was talking in the presence
in
of the Lord.
In the field of the Lord.
Zvaitika mumunda maMwari.
Now, ndopa unotanga kuona kuti.
That's where you see.
Even tiri mu kingdom.
Even if we are in the kingdom.
Haizi information infutiye sekutora.
It is not all the information that you should get.
That's why you hear the scripture says there's a church. Yeah, in the church epa Berea.
Ndosika uchinzwa shoko richiti there was a church at Berea.
Right pakauya even a beast of the field, richwapa shoko.
When a beast of the Lord came to preach to them,
vaenda kuno searcha with the scriptures.
They could search using scriptures.
Kuti vameke sure kuti shoko ri authentic riri kutaurwa.
Kuti vaone kuti shoko iri ndere chokwadi here.
So this time the woman akapiwa dominion.
Panguva iyi mukadzi angakapiwa dominion.
Ana kuzoti information yari kupiwa iri kutargeta ku lessen a dominion.
She did not know that the information was targeting to lessen
dominion.
You may be disturbed your position by the information that you are getting to and who you are listening to.
No matter how you try kuda kuzviviga kana kuhanda kana kudi this vanhu vamwana ndinzwei.
No matter you if you try to hide this.
Ahaz munhu wese anowelcome even ari waMwari.
It's not everyone that should welcome even if he is a man of God.
If chakatadza kuziva,
what if failed to know?
Ana kuzone position yanga acquire in the Lord ane shoko ranga kusakwanisa kugamuchira because of the position.
Nenzvimbo yanga atora muna Mwari asikatadza kuzvigamuchira nekuda kwenzvimbo.
Okay. First area inotanga kurwerwa vaKristu akawanda in the kingdom.
The first area that many Christians are defeated at is the kingdom.
Amuzive your positions in the Lord.
You don't know your position in the Lord.
And the pane danger kuti ukasaziva uchatendera around the field.
And the pane dambudziko rekuti uchatenderera mumunda.
And uchinonzwa even imwe information inorwisa even your position.
You may listen to information that fights
your position.
Shinogona kuitika
in the presence because remember, Eden was the presence of God.
It may happen in the presence. Remember, Eden was the presence of the Lord.
Manga musina kana Satan. Remember, this is the... Now, zuva rikutaura nyoka na Eve.
The day the snake was talking to Eve.
It was not the devil.
Anga siri Satan.
Yaeve nyoka inogara mufield.
It was a snake that dwells in the field.
And zviri kuitika mu presence ya Mwari.
It was happening in the presence of the Lord.
One time we prayed, wanted to see why is it we have got so much power as the kingdom of God.
Rimwe zuva tainama tichida kuti tine simba rakaita sei mumambo
wa Mwari. But Christ is the weakest when it comes from our religions. Rakasasa kuti ndiri religion.
But as Christians we are the weaker point. When
people
it comes
of God,
to religion,
if you see what Muslims are doing.
Mukaona zviri kuitwa nema Muslims.
They are occupied. They understand the word rekuti occupy.
Vanonzwisisa shoko rekuti tora.
They go after lands, nations.
Vanotora nzvimbo, vanotora nyika.
Last time you were here when when one of the guys who was saying last week, I saw on the meeting the former minister for education.
Then the certain guy was saying, who was at the meeting with the minister.
Who was again ready to occupy the education system. Reason why. Inya kuti the beast of the field tiri beast de dzimwe nyaya.
Ti isumhuka dzemumunda tiri kutaura dzimwe nyaya.
Atis kudzisa vanhu to occupy zvekudziswa ma Muslims.
We are not teaching people to occupy.
People of God, ma Muslims avadzidziswa kudonedza mune shavi.
Muslims are not told to cause people to manifest. They don't ask what can we do to help people.
Muslims are taught to take over nations.
Ma Muslim anodzidziswa kutora nyika.
Imimi dzimunoita zvekuti munodzana kuti power kuti rifambe tofara kudai.
But you are being taught how to move
power.
Then you start to compare people that this one is powerful.
Ma Muslims measure power nevanhu vadona.
Muslims are not measured power by people that have manifested. But their power is
that's
measured.
That's how you
their
measure
people.
Power.
No, but no measure.
That's
Simba.
Why you see if you are a ministry.
And
I've not learned that maka occupy it's a curse.
If you don't occupy a land, it means you are in a curse.
No matter how many people you have.
As you might be
a serpent teaching a wrong message to the woman.
Nyoka iri kudzidzisa shoko risiriro kumukadzi.
All right. And I still remember.
Ndinorangarira.
Vanandi bvunza, why are you wired this way?
People were asking me, why are you wired this way?
I'm one pastor. Ask if you don't vandogara nao pasi.
Ask everyone why I sit down with.
Sometimes I would call and not even calling ministry munom.
I call people that have calling in this ministry.
Then would sit trying to tell them, to talk to them.
Chogara nao pasi tichitaura nao.
One thing jande grandchildren, even kudara, not now.
One thing I always tell them.
I would tell them the power of building.
Tinowaudza simba rekuvaka.
Chinongonzi kuvaka.
Building. Before you start to build a church, but to build a person. You don't build a church before you build a person. You build a person to build a church. You don't build a house before you have built a person.
Because your house is in the spirit.
Because the first house you should build is a person. A person is a house unto the Lord.
So I would always tell them, no, guys, you know what? Of all things, I'm not going to kiss my soul on when it comes to ministry.
All the things that you can put your eyes on when it comes to ministry.
Put your eyes on building.
And then, it is one of the most difficult things under the
to
sun.
To build a person's life, zvakaoma.
Kuvaka upenyu hwemunhu, it's difficult.
Even to build a building, zvakaoma.
Kuvaka mudhuri, zvakaoma.
Hello? Hello? Now, why would God
say, Mwari,
tell Abraham, ibva kumusha kwako ndikuradza kwandichakupa.
Told Abraham to depart from his father's land.
Then he would tell the Israelites,
achiudza ma Israeli,
kundoti muende kulenda kuti kuti muoccupy.
I want you to go to a land that you should occupy.
Why was God so fussy about people having lands?
Why mwaraida kuti vanhu vavine nzvimbo?
This is God, your God.
Ndiwo mwari mwari wedu.
Wekuti anobvisa vanhu mutapwa kuEgypt.
He removed people from captivity in Egypt.
Kubvat kana muri vangu ndoti muende kuCanaan kuti munoona pekugara. Muve nema lands.
Go to Canaan so that you own your own land.
It means kuvane pekugara, it's godly.
It means to have where to stay.
Because it's doing a part of occupation.
It is another part of occupation.
Hello. That's why you use the word rekuti land lord. Ndore garaka tenderwa naMwari kuti use her as a lord.
Ndosika muchishandisa izwire kuti landlord.
Hakuna kunzi lodger, lord. Kuna land lord. Only the land owners are lords.
Those who occupy the land are called lords.
Because the word lord means owner. Ndopeka pamakanzi ipapo shaenda Mwari.
This is where you were allowed to share with God.
It's only a landlord andendra kunzi lord.
It's only a landlord who should
because be called lord. Because exercise a system in a Mwari.
Because
God at first wanted to be the Lord of the earth.
And
he can only exercise it through his
sons.
So it means in my agenda, yangu.
It means one of my agenda.
If I'm a true man called from God.
You know,
for a church in a question, I wonder my landlords.
I have to have a church that is occupied by many landlords.
You know, for a Uzarama landlords.
It should be filled by landlords.
Because you know, to reassignment to occupy. Even church to be a lord.
Even the church should be a lord.
To have land where you occupy.
This is the thing that showed Israel had God.
Occupying a place for the Lord. So it is one of the command that wants to go and occupy. Till I come.
Kusika, that's okay.
Which means whether you like it or not.
Zvinoreva kuti uchida usingade.
And abasa kuti unozvifarira unozvifarira.
It doesn't matter you like it or you don't like it.
Fete ngoti wakafarira chechi ino unofarira kuti ona
ele. That you like this church should have your own land.
Azvabasa unoti ndabasa nazvo.
It doesn't matter that you don't have matter with it.
Kuti vakristu dakwenda kudenga usati waenda pano ona ele.
Because I want to go to heaven. You should own a land before you depart.
Hello. Hello. Tell
your neighbor that we are landlords.
That's one of the agendas and one of the culture of the kingdom. We own
land.
Because our God is so obsessed with land.
Can you
imagine?
Can you imagine God said, I have heard your cry?
Kubanda funga promise andika kuna Abraham.
Then I remember my promise I made to Abraham.
Kubanda unota amuzi complete kana musina nyika inonzi yenyu.
Then I saw that you are not complete if
you have complete kana musina chiprofita kana power.
They were not said they are not complete
because
amuzi
complete kana musina nzvipo inonzi yenyu.
They were said they were not complete because they don't have their own land.
Zvimbo ndechakutsa kukomisa kuti not mende ku Canaan.
Land shall make you complete.
Baba, so you have five mabuku mbaibheri.
Five books were brought in the Bible that were written for people walking through to their land.
Kusvikira vapinda
until they occupy.
And zvikauraisa vanhu zvekuti kune vanhu vamwari vanofarira kupinda muland yavo.
And it caused people to die because there are people of God that should occupy
their
land. Egyptians were being killed because they wanted Israelites to be tyrants. God said people who die for these things. Anyone who wants to resist my people would occupy. God was telling them on his own.
When it comes,
the issue what God was fighting
for,
they must go and own their own land. Pray to me on their own
land.
God killed every nation which was resisting. God was full of mercy. He kept a God of war. This is caused. He killed people for his own to occupy their own land. Don't like the word promised land. If you don't like
the word promised land, you don't like the word promised land. There's a promised land.
For everyone, there is a promised land. If you
and it
gone.
Was not even spiritual, it was very physical.
We
sacrifice or no, we need my lands.
We want to sacrifice for us to own the land.
Can you imagine? Sister and my friend got in the kanzi na mwari nyango ka paridza zvakadi.
God said to me, even if you preach,
ukatadza kundivakira temberi wafoira.
If you fail to build a temple for me a fell.
Because every place that you were
supposed and to be,
the
devil understands
this thing better than us. The devil,
he knows to occupy
the entertainment center.
And he puts an entertainment center
to occupy and jimbo.
What most of us don't know is to occupy a place. Is to erect an altar in the land.
Because in jimbo, because
it will be a place known for the name
even
of the Lord.
Even no garwane mu Christu, I altar.
Even Murangi. The house that a Christian dwells in is an altar.
Hello? Hello? So, my presence, can you imagine?
Can you imagine in the presence?
And
what the snakes
could tell me if asina hurukuro yakaita na Jehovah. Because Adam there woods one day skora chimbotaura dzimwe nyaya.
Adam was being told.
But the fact ekuti mukadzi anonzi Eve aisaziva position yake.
But the fact that Eve didn't know her position.
Information.
Then the snake came with a certain
information. Genesis.
If you grasp that scripture, Genesis, you understand when a person says, I don't listen to anyone.
And whether you like it or not, panemunu panuta even outgrow the place.
You may grow and outcompete this church. Then God shows you to another. Listen carefully.
Munhu anogona kuita outgrow the nokuda kweposition yapinzwa muna Kristu.
Munhu anokwanisa kukura nekuda kwenzvimbo yaiswa naMwari.
A person can also even outgrow a relationship.
Munhu anokwanisa kukura kukunda kuwirirano.
Ndosaka uchinopa unoti wane friend.
That's where you see if you say you have a friend.
Problem inotangana usingaze position yako ne position ye friend.
The problem begins if you don't know the position of the friend and your position.
Zvandiri kutaura munzwiso kosha kwazvo now.
What I'm saying you don't understand its significance.
But believe me,
now.
Some of you as you are growing in the Lord.
But we say kuti zvamuri kukura muna Mwari.
Uchatanga kuzvinzwisisa zvandiri kutsanangura pano.
You start to understand what I'm teaching today.
Unogona kuita outgrow a relationship. Even outgrow a church.
Then you fight that I won't move out of this church because I have a position.
But outgrow a church.
When you don't want to move out, but you may
outgrow the church. Information from that church is poison to you.
That the information coming from that church can be poison to you.
Yet at first yet mbovaka kusvika wakura.
At first it was building you until you have grown up.
Ndikutaura matters of the kingdom.
Ndikutaura nyaya dzeumambo.
Remember nditoro pastor ne church ari muri pano pakuchetwa ndoparidza.
Remember I am a pastor with a church.
Hazvisi nyore kuparidza vanhu kwodzo kubuda muchechi.
It is not easy to tell someone to move out of the church.
Ndekuti wakura kudarika church.
Because you have outgrown than the church.
A person can outgrow a ministry.
Munhu anokwanisa kukura kukunda kereke.
Zvekuti anotonzwa kuti even shoko riri kutaurwa panapa iri ndakura ida kudorima.
You may say this kind of stuff that is being preached, I need something better.
Now, problem is that kuti munhu wese kana akubuda ngani ndakura.
When everyone is moving out, you'll be saying, I have grown up.
Ndikutaura zviri genuine.
Kutaura zvechokwadi.
Okay. Do you know say zvat ma structures atiri nawo kunyika kuti tine zvikoro?
As right. It is in the world with structures like schools.
Zvikoro zvedu tine nursery. Right? Toita primary school. Toita secondary school. Kana kuti high school. Toita college. My universities. Zvese zvikurande. Now. Vanokunyoresa bvunzo ku primary.
They give you a test.
Vakaona kuti wagara mu primary school for 7 years.
If you have spent your 7 years in the primary school,
why not you test? No, no, one of them is at the same level.
They will give you an examination where everyone on that level is going to sit on.
Where's a pass at that test?
Everyone who had passed that examination.
Oh, not once I move back when to high school.
You'll be told that he is being promoted
and
to high school.
And the high school, you go to school, so I know the classes.
Kunege kune
Why? Because even mese muri mu same level amukure zvakafanana.
Because at the same level you may not grow the same.
Vanotozoti pfungwa dzenyu dzinobata zvakasiyana.
Because they know that your mind may grasp information.
Saka munogona ne muri mu same level.
You might be in a same level.
But muri ma different classes. Okay, wambo vakambo kurande geveva. Tesa tinogona takwenda pa airport.
Everyone may say we now want to go to the airport.
But waku airport unonzwa kutaura imwe language muchisvika muchisofara kuti kupinda same ndege nava.
You start to speak another language.
Unozozonzi kune inonzi economy.
There's what is called economy.
Quite a business class.
And a business class.
Ma classes.
These are classes.
But mese muri mu same level.
But you are in the same
but
level.
But different classes.
But different classes.
So unozozonzi muno mu economy unobhadhara mari yakati ishoma paneno diwa mu.
You are told to pay a lesser fee in the economy.
Kwaita imwe another class ichi futi.
Business class.
A business ndaenda taura. Imwe ichi first class.
Okay.
And ma classes esaya ane a price to pay nyangwe muri mu same level.
These classes have price to pay even if you are in the same level.
So even mu kingdom ndozvazviri.
Nyangwe ne mu mambo ndozvazviri.
Munogona kupinda mu same level but muri ba different classes.
You may get to the same level.
And as you know, jiwa mu economy.
What is eaten in the economy?
Nes no jiwa ne ari ku first class.
And what is consumed by those in the first class?
Even ma seats akatosiyana.
Even the seats are different.
Vari mu economy vane kakumbanyikirwa vanenge vakaitwa but vari mu ndege.
Those are in economy, they are not comfortable.
But vo vari nani pano vari mu bus?
But they are better than those in the buses.
Hello? Vari mu business unotozoti wakuti kanbaenda ku toilet uchimuda kumbo stretcha makumbo kuti ufambe.
When you want to go to the toilet
unoshoko chono kune vamwe vakutonga kuti vari muma box avo mundege iwo uri mumakangozara vanhu.
You'll be shocked by other people in a different class.
Chinokushoka chechiti ndechekuti vane ma seat anoita mibhedhe kuti vanotorara.
They have seats that can be modified into
and the denga ravo vamwe ndege dzacho dzinotosiyaniswa mwanoti usiku anochinja kuita ma stars. But mesa muri mu same level. But muri ma different
classes.
Saka zvinokudza zvega kuti tiri mu same level but different classes.
But be in the same level but different.
Aumbo zvipembedzo tiri mu first class zvinooneka.
There is no need to be pompous.
Because even muchisvika pa airport munobatwa zvakasiyana.
Because you will be handled differently.
Muchiburuka same ndege.
When you board out
but amende mese kunhu one vamwe anopinda munonzi mu lounge
some they goes to lounge
ibu nongonzende kupombera but maburuka semdeke even pakukura ma classes aripo
even when growing up there are some classes
izvo zvondozva makaramba ku church mukati takafanana muchinyeberana hakuna makasiyana munogonongo muri mu same level.
People are different, you might be in the same level.
But muri ma different classes.
But you'll be in different classes.
Saka ma classes awo zvano maita mundege now.
So what they do to these classes in the aeroplane?
Uri closer to the airport according to your class.
You are closer to the airport according to your class.
Saka uchona kuti vanenge vari business class dzimwe ndege.
Those who are in the business class.
Vanenda kumberi mberi kutuze na pilot.
They'll go closer to the pilot.
Economy ndo enda kuchimusko.
The economy is placed at the
back. Urengo ri far to the king. Muri mu same level.
You might be far to the kingdom at the same level.
But king, chinokusiyanisa ma classes I how near you are to the king. Zvonzwisa zvano zvatsanangura. Hello. Hello. Vemikono mamuti chakuda chikafu.
Those are in economy cannot request food.
Vanomira timetable.
They wait for the timetable.
Ro vanorara mane salary but vari mo same ndege.
These are people who live on salaries.
Kota mi economy rarame ne time. Vanongoti panzwira nzara ndikuda chikafu. Ndo life amedziswa na Jesu pamuhonde wakatuka.
This was the life you were being taught by Jesus.
Kuti tese kana tamu kingdom.
That everyone in the kingdom.
Kuyangwa tichinzi tese tiri vanhu tirikufamba.
Even if we are all regarded as people.
Pane vanoti vakanzwa nzara vanofara upiwa ipapo.
There are people that if they feel they are hungry, they should even be provided them.
Even mwedza usati wapera, imi ndimakajedza munde kuti unomirira kupera kwemwedzi. Isu tiri kuti kana tane nzara ngapiwe.
If we are hungry, we should be provided for.
Murukwedzwa kudzwa inonzi diplomatic service. Yekuti kune vanopiwa kwete nekuti nguva nguva yavo ikumomo pane supply. At any time kana vakuda.
Vanopiwa nguva dzose kana vakuda.
It is dependent on how close you are to the king.
It depends kuti uri pedyo sei.
So if ana kuziva kuti class yare yakamira sei.
If did not do the class she was in.
So panasara nyaya kuti outgrow.
When I was talking about outgrow.
Vangani vanga vari mashasha ku primary school.
How many were very intelligent?
Number 1 to 5. Number 1 to 10. Ka number 1 to 20.
From number 1 to 20.
Do you know zvara vakanzwa kubva ku primary school?
The day you are told that you are coming out from primary
even
school.
Even vai batira ma teacher mabhuku andakunzwa kuti teacher wako akakutera ku high school ngadzoke.
Those who were helping teachers with books, the teacher did not follow you.
Vai zvisoti mwana amachua.
She knew that you have matured.
Ndine rudo naye must let her go ku high school.
If I love him or her, I should let her go.
Vamwe vachatozokupa imwe kuti no wadi kuenda kwakati.
Some would give you advice to go.
Vachinzwisa pfungwa dzine mwana kuti ukudzinonunetswa zvakanaka.
Understanding the intelligence.
Even wo kanzwa farira teacher wako ku primary hapana pakati wadzo wanzwa pedza pano kuti anda kuda kudzokera teacher ndovada. Wakangonzi makafoswa kuenda ku because you have outgrown the level.
Makange makura kukunda
chiyero. You have outgrown the school.
Makange makura kukunda chikoro.
Even ku high school zvakanodaro nyango waida.
Same applies to the high school.
Hapana akati apedza kuti anda kudambodzokera futi kunzongo wafoira. But ukapasa waitoenda futi ku college.
If you pass you go, you proceed to the college.
Ndozva zviri also in the kingdom. Zvinofarwa zviziva izvi. Kuti you can outgrow a place inogononga yake iri primary school yako.
Unokwanisa kukura kukunda nzvimbo. It might be your primary school.
Unogononga uri kupiwa word rekukudza panguva iri primary school.
You might be given a word that make you grow at a primary level.
Asi kuti zvekuti unopinda muchurch. Kwete kuti haina mwari, muna mwari. Mune power. But kuti ugare unzwe shoko unzwe pana paka zvekuramba. But vamwe vachinakirwa naro so achita kuzunguzuka so.
Some are excited by
zviri kuramba. It's a sign that you have outgrown the place.
Chiratidzo chekuti wakura kukunda nzvimbo iyoyo.
Hello? 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 Ozonzo kuti hatangoenderere kuti munhu dzimwa mashavi but wedi chairo. Asi zvimwe zviya. Vamwe panapa ndozvivamwe ndozvavanotovinga pamwe.
Some may come for that reason here.
Kutangoya zvonamatirwa because hazvaiko and unofarwa tozvinzwisisa.
We have come to be prayed for.
Kuti vana kukuvenga vatori mu same kingdom.
They don't hate you, they are in the
but
same kingdom.
But vanogona kukata outgrow your message.
Vanokwasika vakakura kukunda shoko rako.
Vanofarwa kuti vachinowana teacher weku high school in the spirit.
They are supposed to get a high school teacher.
Achavatambidzawo futi ku college.
He will pass on them to the college.
Those vakaitwa naJohn pakaona Jesu vachiuya.
This is what John did when he saw Jesus coming.
Those vakagonekana naAndrew kusiya John vachitera Jesu.
This was done by Andrew to leave John and
but
follow Jesus.
Christ akawanda out of vadzidzi vaJohn atatozopiwa number. Two ndo vakatera mwakaramba variko.
Only two followed Jesus but some remained there.
Because of zvigaro.
Because of positions.
So if akatanga kurovera kuroerwa vhangeri nenyoka akomana nguva dzangu dzafamba.
If what was being preached she was being preached by the snake.
Muri mu presence baMwari.
In the presence of the Lord.
Problem yekutanga if kumbo entertaina nyoka
the first environment problem was for if to entertain
zvinora kuti information inenge isina kunzwikwa kwe one day.
It means that she have never known of this message.
Inogononga iri information yakaramba achiita tena achinakirwa nayo nyoka ichoro vhangeri yodzokera yoya roha vhangeri kusvikira ramupinda because ukaramba uchinzwa information zvopesera zvakupinda.
If you continue to listen to information it will overwhelm
the more you hear it not the more you unogona kuireza the truth or a lie in you.
Pa unoramba uchinzwa ndopa unokwanisa kupinda
ndopa notenwa pfungwa yatinoti brainwashing. Waka renew from something.
You were renewed from something.
Kubva waramba uchichinzwa.
Then you continued to listen to it.
Ndosaka uchiona sometimes varume even if you don't mean it ramba uchidza mukadzi wako ndokuda. Ndokuda.
Men, you should continue to tell your wives that I love you. I love you.
Zvakakosha taramba achizvinzwa.
It's important for her to continue to listening to it.
Ndozvinomupa rimwe power rekumira newe.
It gives her power to stand with you.
Even if you don't feel like.
Nyango usiri kuda.
Taura ndokuda.
You should say, I love you.
Wakanaka.
You are beautiful.
Vakadzi vese satodzwa zvinhu ndovatanga kukurumidza kuchembera.
Many women who are not taught these things, they grow up quickly.
Why? Pane information iri kuleka.
Pane shoko risiri kuwanika.
Because munhu anogadzirwa neinformation yaanonzwa.
Because a person is built.
Zvaanoramba achiudzwa.
What he is continued to
anopedzisira ave izvozvo.
He will be that way.
Ukaramba uchidza murume wako kuti dedhi munozviita.
If you continue to support him.
Kunyangwe
even if he is weak.
Achita kaone mbwa panodzo my boy. My boy, ura uchimudzwa kuti dedhi makaipa.
If you continue to support your man.
Abva kusaidhu ko zvinhu zvakaoma achiuya mudze wakaipa murume wangu.
Continue to support him.
I tell you vakadzwa you will be shocked with the results anobuda ipapo.
Ndinokuudza kuti unoshamisika nezvinobuda.
Zvaanoramba achinzwa munhu.
What he continue to listen to.
It one day will become a culture.
Uchapesira zvaita maitara.
Kusvikira yaya system of winning.
Uchapesira akukwanisa.
A system of beauty. Mwananga tifudza mukadzi wako nombombeko atiramba achikota kuneka mwana kadiki. Haudze mukadzi wako kuti wachembera even akafuta mudzoti uchirika boss ponono. Iwo dwe konoko zvizira kuti vangu afuta.
Just know that my wife, she's fair.
What is ponono ndakutengera rope kati mbaitai. Ulotanga kudzwa ma words. Ma results information yone vanhu kuti ha shamwari dzake ndodzoto kuti uchinja body yako iri kuchinja chii.
Your body appearance is changing.
You are becoming small again. Information yari kunzwa
is the information that is listening to.
Kuri kanone nharo gare pasi kanone nharo mira ndikupedza.
If you argue this
wango mudzoti ndokuda.
You told her I love you.
Kubva tochinja nzvimbo yekugara katanga kugara newe.
Wana
power, wana power.
Look at the power.
Wango dzondokuda.
You said I love you.
Kubva tonzwa kuti ndoti just tare chitupa.
Then she changed her name.
I wana power azvinazvo.
Look at the power.
Kubva nzwa kuti ndoti dzakakura nadzo kuda kutodzisiya.
She left.
Baba na my right mama, daddy, andonda kuvasiya.
She left her parents.
Akaya kuzogara newe.
And she came to live with you.
Akwanongozive wo chita mwe vese mamwe magari akazongovaona kuti eh kune zvimwe zvano but wangu ndomuda.
To a family that she only knows you.
Dai wakaramba uchikoshesa mashoko.
If you continued to signify those words.
Reuti I love you. Wona zvaraka producer. Mukadzi wako wangu muti I love you.
You say they love you too much.
And ndokuda you are a chicken in my bone ukabuti so wakamudza zvese.
You told her squid nothings.
Uchimutarisa zvo.
Looking at her.
Woti mbabvudzangu zvadziri kuti ndakakona. Iye gakati kanditere.
And she decided to follow you.
What would I love rakata kuti atere kwauri.
She decided to follow you.
Kutora risk yekutakura pamuviri pevana vako. Ne one word dire kuti I love you.
She was pregnant with your kids because of that one year.
Arinyararwa unango singa zvireva zvirinyara ramba richitaura one zvanoramba richiproducer mbemo.
Continue to speak that word.
Akatsamwa mutariso ndosaka chikada mhani. Ndokutaura culture yemu kingdom medu muno.
I'm talking about the kingdom culture.
If akangoudzwa mashoko.
If was told information. She continued to listen to the information and decided to eat.
Environment yakaswera.
The environment she spent time in.
Zvainzwa.
What she heard.
Ndobva zvangomutoreka ndidye.
She made her to make a decision to eat. Anakuzoti
information iri kutengesa number 1 position.
She did not know that the information was selling the position.
Irikumendesera futhi outside of the presence of God.
It was causing her to move outside from the Lord.
Now, mukaona pano nodya mukadzika naye because of our time.
If you go deeper with that scripture.
Pane zvakatanga kuitika kazhinji munhu kana akafeedwa information.
If a person is fed information.
Ino fighter life yake.
Which fights his or her life.
Anotanga kuhwanda anovaka life yake.
You start to hide to a person who built him.
Even I as your pastor ndozondikatanga kusakuona ona.
Even I as your pastor when I
una information yaorikunzwa.
It means there is information that you are listening to.
Even naked.
That causes you to be naked before
God. When
God appeared at
vakabvunza Adam uripi?
He asked Adam, where are you?
Mari vaisati usafungoti vasaona Adam, vaibvunza kuti position yanga uri.
Hanzakuona uri position. That God was not seeing Adam. He was asking about his
where position. Are you?
Uri kupi?
Zvanda kunzwa muchifamba bvanda wanda.
I heard you walking, then I hid.
Zvanzi asi wadya. Ah, zvikanzi waudzwa nani kuti wakashama.
Who told you that you are naked?
Mwari vaizoti nakedness yake nechekuita neakamuudza information yakanzwa.
God knows that his nakedness was doing something with the one who told him.
A lot of us here tiri baga nekuda kweinformation yatakanzwa.
Many of us here we are troubled because of the information
inogona kukudraw even power from serving the Lord.
Information inokwanisa kutora simba kuti ushumire kuna Mwari.
Uchiudzwa.
When you are being told.
Information in a power.
Mashoko ane simba.
Rekuti it can drain even energy away from you.
Inotora simba rako.
Hazvatombodzwa nyo bvanda bvanda pera simba. Hauna simbi yawasimudza bvanda pera simba. Urupedzwa simba nezvawanzo. It means mashoko ari more heavier than even simbi dzinotakurwa. Anopedza simba.
Information grows power.
Saka just imagine munakaramba ari musa environment information inopedza simba. T-shirt kama bonzo antanga kupera simba unochembera noda kweinformation yaunonzwa.
If you continue to stay in it
and in power. Saka my environment nezvinonzwikwa neculture.
What causes people to grow older? Is because of information and the environment.
So tine scripture kuti amuzere kuti power reupenyu life and death riri murimi around riri muzvirwere. Scripture rakataura kuti mukingdom medu muno mutakanzwa something.
The scripture says in our kingdom
mukona munhu ari kufa zvino kuti pane munhu akataura.
If you see a person dying, it means there is someone.
Ene mukaona munhu futa kurara mazopa nemunhu akataura.
If you see a person living, there is a person who spoke.
In this kingdom, one has a power re information.
In this kingdom, they know the power of information.
To an extent kuti James chapter 3 inotaura power nerurimi.
To an extent that James chapter 3 talks about the power. Richita
muzive kama kanhu katikika nesimba pamuviri yenyu.
You don't know something that is insignificant that is powerful which is called the tongue.
Kanogona kukuputidzira moto unobatidza nyika yese karurimi mashoko. Ukangonzwa scripture tora zvakadaro it means munhu chanofara kuchenjerera chekutanga zvinhu zvaanonzwa nekutaura.
You should be aware of things that you talk and that you listen to.
Hello? 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 Saka inonzi renewal even of the mind.
Renewal of the mind.
Inotangira pa information inonzwikwa.
It starts from the information that you are listening to.
Ndosaka muchinzwa kuti mukauya kuno ku kingdom yedu ino.
That's why you are being told that if you come to this kingdom.
Munonzi let the poor say I'm rich.
Rega murombo ati ndiri mupfumi.
Atenderwe kutaura zvinoenderana ne situation yedu.
You are not allowed to speak that is according to your situation.
Let the poor say I'm rich, let the weak say I'm strong.
Uyondonda ngati ndakasimba.
Murikudzwa power.
You are being told power.
Ine chinhu chinonzi information inonzwikwa nekutaurwa.
Which is possessed by information which is spoken.
Vanhu amwari ndinzwei.
People of God,
listen to me. Information iri powerful iri in two ways.
Information in
zvaunotaura,
things that you say.
Nezvaunotaurirwa.
And things that you are told.
Vaunoswera nawo vanoswera chikutaurira zvipi?
What they say before you.
Zvizvo vanoswera chikutaurira. ende zvavaka zvingani mauri zvine chekuita here ne destiny yako kana zviri kuraya energy destiny
or it is drawing energy from your destiny
problem inotaka kuitika vanhu panaona vakawanda mukingdom
the main problem that happens in most of us in the kingdom
amuna kudzidziswa fellowship nemweya
we are not taught fellowship by the spirit
saka munowanzoda kuramba muchingoswera nevanhu
you want to spend more of your time with people
which is good asina kushata
it is good it is not bad
but hazvidi kuwanzwa
but you should not go with that too much
hello hello why because in this kingdom
nekuti muumambo uyu
unopiwa hunhu nezvaunoswera nazvo nezvaunonzwa
you are given culture with what you are told
chinonzi impartation
what is called impartation
the most powerful impartation noya nezvaunonzwa
the most powerful impartation comes with what you hear
iri more powerful kuturwa maoko pamusoro
it is more powerful than being laid a hand
one
upon
one day mwamchota kandipa warning
one day the holy spirit gave
this
me a
man
warning
of god I love this man of god
pane uyu munhu wamwari wandinodisa
so I would just say okay let's just go see him
tengo tande tinomuona
let's just see him let's just share the word let's just go
katingo taure shoko toenda
then I was giving a warning kwete kuti mbibheri we give in a dream
takapiwa warning muchiroto
zvikanzi why are you entertaining limitation I asked tabunza so limitation tikushaya one word zvikanzi no you are being limited kurumidza zvibvise pari
you should remove yourself from him
now praise god mwarazo kuzarwera
ndinotenda mwari nekuti vanokupa revelation
dai ndisina kuzarura zvinhu zvakadai ndiri ngoswera
what if I had not received this revelation
ndiri kutamba namatosa limitation ndiri kubva kupi
I was asking where limitation was coming
not knowing kuti riri kuya mukushaya kwandiri kuita word
not knowing because it was coming from the sharing of the word
so kune vanhu vekuti if you entertain
kune vanhu vekuti ukavatambira
even if they are the beasts of the field
nyangwe variwo mukadze munda
their message can actually dilute you
shokoravo rinokwanisa kukukanganisa
zvandiri kutsanangura ndinzwe ndiri pastor zvakaoma bando reality
I'm a pastor but what I'm saying is reality
ndosaka muchono kuti mukingdom medu muno muchinotonga mweya muchene
that's why you see in our kingdom what rules is the holy spirit not experience
zvokuti always you must be in check with the holy spirit
panguva dzose unofanira kunge wakatarisana na mweya
Shut up sana sana ngora. So even yoko kubvunza, do you know a kind of environment you're not akura, you don't even know.
You know the kind of environment that you carry around with.
It's very dangerous.
Zvinochikisa.
Because one day uchaita munhu achaiziva.
One day someone will know the environment.
Oziva even how to limit you from that environment.
Oza kutaka kudupikise sei mukuchiraramo ichocho
even as pastors
nyangwe sevanhu vamwari
hakukokwe munhu wese wese papupit kuzoparidza hazviitwi
you don't invite anyone to preach on the pulpit
unless mwara kudzotitora uyu
unless
but the problem ati nayo tikatodedza mutoti mwara ngatotaura nyangwe asina kutaura in your bible there
mushoko
There's a man akaura vanekuda kwa old prophet.
There's a man who was killed because of an old prophet.
Nenda akatera chiprofita by experience kuti atakanzwa kuti vai prophet muguta. Yeti mwara muti usaende.
God told him not to go.
Azvabasa kuti munondi ndakura ministry I might kill you.
It doesn't matter that you say I'm going to die.
Ndakura but nda expire.
I might have been expired.
What information yangu inogona kura a young prophet?
That my information may kill a young prophet.
Ah. Ora izvazvo kuma pastors, kwete ku church yese.
This is for pastors, not for
so,
us.
So Masara is a platform yese nomirwa.
It is not all the platform that you stand.
Yimwe yacho chotodzoni mari yacho itori powerful.
Even if you want the money.
Because yimwe kubvunza kuti position yanga yakamira sei.
You have to ask yourself, what is my position?
Because chinonzi platform chiri in two ways.
Platform is in two ways
even kumabasa zviri in two ways
even at the occupation
it's either platform iyo iri kukupa chiremerera as a citizen of the kingdom
it either that platform is giving you honor, or you are leaving the honor on
Saka
the platform. The issue is when I call you, if you don't know your position,
favor.
You may think that you have given favor.
Favor.
Not knowing that when you are coming, you are doing favor to me. You have to know if you are invited, what is happening.
Even kumabasa kwenyu, you are citizens of the kingdom.
Even at your workplaces,
problem makafunzirotu Christ will not function on Sunday chete.
The problem you thought
was on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, no patiri ma Christians than Sunday.
Every day we are supposed to be Christians.
Mota kanawa ku service, aizi mota mservice, iruku gweje nuru, amu gweje.
When a car.
But motor in motor kuva Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, no pay motor.
A car is a car.
It means you are less Christian, power in us, but you are very less Christian than Zori Mangwana.
You are
less Christian.
That's why you are quiet.
Dindiri kutaura wakanyarara usina to practice Christianity wako.
I'm the one talking, you are quiet.
But kocha nopiwa mkana wekutaura.
But an opportunity is going to be presented.
Kocha nopiwa mkana wekukrusa. Doko no practice your Christianity. It means Christianity I practice on Sunday. Sunday we come to serve the Lord. And be renewed. Don't zokera kuno ama Kristo.
Then we go back to be Christians.
Saka homework iripo kutanga ndeyo kutumbozvisa kuti even mumurumbori ani.
Your homework is ask yourself, who are you in the family?
Even mu community mumbori ani.
Even in the community, who are you?
Even pa company pori kushanda uri ani.
Even at your workplace, who are you?
Chii chiri kupa chimwe value.
What is giving value to another?
Ikambani here?
Is it the Kanban?
Kanan
the
Orum Kanban.
Or it's you in
Ayo,
the Kanban. Sit down so that I'll shock you.
Izozo ndo zvinaku zikanwa na Jacob. Jacob anoenda kunoshanda pamba pa Laban nekuti ari kuda basa.
Jacob visited Laban's house because he wanted a job.
Nganga ndo yakanobata Laban, nganga ya Laban.
Nganga.
Ikati une mpfana ari kushanda pa basa pako.
You have a young man who is working at your workplace.
Mufana ndari kuita kuti basa rako rifambe. Position yake muna mwari inomira fine.
This young man is causing
yet Laban afungidzira kuti Jacob afungidzira kuti ari kupiwa life kubva kwa Laban.
Jacob thought he was being given life
because
by Laban. Because
he anga asina land.
Because he did not
no pane danger kwa mukristo ane position usina land.
That's where the danger comes if you are a Christian with a position but without
because
land.
Because why? It's actually a law of this world, of this realm.
Mutemo wenyika wechiyero.
Yekuti ane land there no speaker more kudarika asina.
One who has land speaks more than the one.
Sapano zwe it's a clash pakaita one.
There is a clash when
one have a better position in the Lord but asina land.
We have a better position in the Lord.
Poita ane land but are far away from the Lord.
And one who has land and far away from the Lord.
Saka one will be abused. Laban kubvatora Jacob.
Laban took Jacob.
Achishandisa a physical disadvantage kuti ana land.
Using the physical disadvantage.
But achishandisa the spiritual advantage kuti ane position in the Lord.
But he used the spiritual advantage because he had position in the Lord.
Can you imagine unogona kugara panapa?
You may be seated here.
But uriwo kuti kuti vina njadzi yako ije.
Causing your brother to eat.
Nekuda kwema prayers ori kuita pamusoro pemhuri yenyu.
Because of your prayers that you are doing about your family.
Life of my brothers akotori nandani yako.
That the life of your brothers is better than yours.
Zvekuti vamwe vacho vakada kunatsova clear vanokudze zvakaudzwa kunganga.
Some if they want to be clear they will tell you that.
Vamwe vane muruno patwa vachonzi uyu muchengetei.
They are being told to look to take care of you. They are
kuti mese mudye mina mato ari kutona mwari wake.
The prayers that she is making.
Ende nganga iri yechokwadi izvi inozvibata. Unongorakana nanzvadzi yakakuya nemagrosa ndakufunga nanzvadzi.
Your brother just comes with groceries.
Udanzi gomonyatsokwira zvauri kuita.
Trying to encourage you to pray.
Onzwa mazano murume ndamuna matere.
Are you praying these days?
Vati ndumbotsvaka mari mafizo dondo ndakubhadhara.
I will pay for you.
Because vari kuzviziva ndiwe uri kutoti vadye.
Because they know that you are causing it in their life.
Achida kuzvizira Jacob kuti kubatswa kwakanaka vachiri kuita ndochikutoti pamba pa function apa. Chengo ti boss wangu wane rudo ndinowana mafeva. Ama mafeva kune zvinozikanwa zvose ri kuziva.
There is certain information that is known that you don't know.
Joseph,
look at Joseph.
Pharaoh was
told favors are coming because of that young man.
Positions in the Lord.
Many of you don't know your positions in the Lord.
Do you know in the spirit?
If a person comes in the spirit, there's a person, if he comes in, he calls a light. He might not know. He might not know that this is happening.
But whatever spiritual, no more to have a lighter.
But those who are spiritual can pick that he carries light.
And a lot of you are muzeja muri.
Lot of you, you don't know.
You
measure according to physical.
Musika in the Lord, but acquire a position, it is powerful and serious, not only for yourselves, but for your families.
Musika zoti munamwari munechi
for your nation. Hello? Hello? When I go to the tour, I'm going to tour.
Hello? I don't have anything.
Ride on that.
Those are wise who ride on that.
They will
come and befriend with
because
you.
Because even Noah and Asina Nyasha, even Lot Asina Nyasha,
even Lot without grace,
I no ride upon Nyasha the Abraham.
He rides on grace of
but
Abraham.
But there was effect kuna Abraham.
But they don't know that it is an effect to Abraham. Because it is going to cause God to be quiet. There are some benefits that they are going to partake. When Lot departed, Abraham started to hear God.
There
are people who are wise, they see it. People like Lot, that they will stick
it
to
Abraham. It will be an advantage to Lot.
Advantage kuna
but
Lot.
A disadvantage to Abraham.
You actually realize later that things are moving on.
There
are friends, when you leave them, you are going to have progress. You may not believe what I'm saying.
Hello? Deliverance even from people. Which is your position in the kingdom.
So
the first problem is the position.
It is coming because Eve doesn't know her position.
The serpent took advantage of that.
Nyoka yakatora kungwara.
Then he started to speak into Eve's life.
Akatanga kutaura zvinhu muupenyu wa Eve.
Then Eve akaziva position. I faro zonde anofaronga achitaura into the snake's life.
If Eve knew that she was supposed to talk to the serpent,
but Akai Pamkana because has a position,
he gave the snake an opportunity because she did not know the position.
A speaker in your life.
When it comes to kingdom, it is not about the age for someone to speak in your life.
The assignment.
It is about the grace and the assignment. That's why you see Jesus was younger than John.
But Jesus was greater than John.
But Jesus,
when it comes to grace and authority, was above.
The Simba akange ari pamusoro.
The kingdom matters here. The culture of the kingdom.
That's why in our kingdom there is no one we should be looked down upon to.
Because sometime uchatasira pasi David.
You may look down upon to David.
Are your king, Mangwana.
And he will be your king tomorrow.
Hello? 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 It's a kingdom full of respect and love.
I kingdom
yakazara nekuremekedzana. And it's a kingdom full of forgiving each other. Because you don't know tomorrow and what can it's a sorry papo to end.
Nekuti hauzive mangwana.
Because I was zevuti mangwana wanetsa 90.
You don't know tomorrow.
Anytime Josiah can rise up to be a king. Even at a very young age, remember, was Munamate.
You'll be told to worship him.
What are you listening to, and who are you listening to? Paul who spend up a time per phone, Urutora Nanani.
When you are spending a time on your phone, who are you talking to?
And mostly Uchafana Neon or Urutora now.
And mostly you look alike to those who are talking to.
Pakati penyu kana pasina umwe ari kupa umwe life.
The danger is if there is no one who is giving life to each other.
So kuti musiane, one must withdraw.
For you to depart, one must grow.
Something life.
And spend time with what gives life to share life to you.
And then I can't spend time now in Zeraram. I can't.
And the Kwani Seku Gara never knew Zeraram.
I have schoolmates here, but I can't spend time with them.
And the Kwani Seku Gara now.
Why?
Nay.
That I invest more also in myself to an extent that would be Nyadzo to Siana. I said to Fanani. Hello? Number two, the Kurum that was Rumura Kunezun, Sasato Rumura too.
I removed myself from things they are not yet removed from.
Number three, the Kurum that Kuonera was not Kuonera. So I knew Tikaskwera Tese, Panapachata disaster. No one will give another life. So what I did, Nagatanganino Square, and is something to by life.
I said I have to spend time with something that gives life to me.
So do not spend that time in a church.
I spend my time with that.
Then I will have only one day with the people of my same level. Do it one day. Because it's either Dindishava Africa and Dovachandi Africa. So it's better if it is me or Africa. Hello, Zunzwisika. So I thought it was a deliberate move. It was just deliberate.
Not being told by God, but I just
told myself it's okay for me to be
better. From wisdom.
So I would want to know the next generation. So I'd spend time in the next generation than my generation. So what even up to now, if you ask anyone my age, I don't want to win next generation. Last time named Zimayong Takamiswa Nome is a friend to our father in the Lord. So this man came to us. True story. Chanda was looking for you. Men, you are very humble. Thank you so much. Because it's not easy.
So that you can father a person at your same age. And I said, I don't understand what I'm saying.
And you and your father, I'm not saying too.
I'm young.
When I'm about to say any more than 8-10 years. More than. Nababango Panya Pamwea. How did you do it? How did I do what? So how did you do it? That is the law of the first. Swanzi, what do you mean? The Gandango Kurumi Zajutanga. Swanzi Wakurumi Zengati Jesse. I married at 20. Kukurumiza. Minister 17, danda kutanga. In fact, dijipeza form for me yungu na angu endra ni marizamu kati mungaraku tu munda mungu wa ipo, checking the overshoma. Kutukote wa tituka, wakata kakuseka shawaru tetema. Vandava sira sleepi, tukatukana mune shungu za kubadera fees, chake yungu mwananda huenda. Vandatora mabek, daichika uro, wasadaka, datora mabek angu, tukati da huenda. Uruwe da kubi kata unu gara kwa zana. Kure kwa kuti ndanga vada kunditsvaga. Because I knew my position.
Ndaiziva nzvimbo yangu.
And praise God for my pastor those days.
Ndotenda nekuda kwevanhu vamwari.
Because he's the one who gave me prophecy. I'm not a pastor with AFM.
Nekuti ndo vakandipa chiprofita
kuti ndipa pastor. Mwana wenda kana Bible College, afare kuenda ku Bible College iri affiliated to any ministry. As a pastor with a church.
He's not a church pastor.
Hello? It helped me. He taught me my position in the Lord.
Zvakandibatsira akandiudza nzvimbo yangu muna Mwari.
So I started earlier.
Ndakatanga.
Opa ndakatanga kuzot even wekuswera navo, so I would spend time neva nemazigadzi ari 30 years angari kana 10 years or 15 years or 20 years older than me. Bonde chikwa ndakaswera neze rangu to meet sana nyadzo swika pakupera ndepi pa oh z I'm trying to be as real as I can. Hello?
Amen.
Even vanhu ndai avoid avezera rangu.
I avoided people at my age.
Can you imagine? Mwari akatanga zvondipa ideology ndinayo aona ndazviseparata. Hello? Ndakatanga uchidziswa ma ideas ane chekuta ne separation anandaita.
I was given ideas which had to do with separation.
Andimbode kuudzwa nemunhu. Why I know my position and I know what the Lord said to me. And I'm one person asingatendere anyone to speak in his life. Ndikango bate cheto ndiri anditha than you. Ndikazviona ndikatasa auto yangu ndikaona yakakura. Hauchatoto unotaura zvipinda nokuzvibuda nokuti thank you ndobva ndoenda. And ndikaona kuti wakunyanya ndotanga kuavoida. Hauchandione futi. It is as clear as that. And haizvimhosva chisi chiumberi kwaMwari ndotiza. Bible rakati flee, it's in the scriptures. Problem yako mwanangu wagone kuti no.
Your problem is you don't know how to say no.
Unofunga kuti no kutadzira Mwari.
You think no is a sin.
Ukaona uri muKristo.
If you are a Christian,
usati wagona kuti no, chese chingori yes.
If you don't know how to say no.
Uchiri kure even nekushandiswa naMwari.
You are far away from being used by God.
Zvausingade unoti no.
What you don't like should say no.
Zvisingapindira neunoti no. And that is mosha.
It is not a sin.
Even vakasiya pane chinhu chonofara kunzwisisa one about you.
There is one thing that you must understand about you.
Unofara kuti zvochinonzi lost chi vakuluzewo kana vavaluze wewe.
You should understand what is loss.
One day ndenzi nemwe ndaibvunzwa kunzi baba, you are quick to release vanhu. You are very quick hambovhunduka mudi hamudi hamudi. Ndikati unovhundukirei. Haunodanona Mwari. Zvandakadanga. Ndikasaka kana kwadanona Mwari release. And zvino ndi release ndozoti handina kuita loss. Chanekatovhunduka chikanzi chabva igracia neumwari.
What may shock me if it departs from me is the gracia.
I'm one person who ndinokuudza kuti chamwari kana kuda kuenda enda.
I'm one person who tells you
uyandikuropa fadze uende.
I will bless you and you will leave.
Iyoyo ndochivi ndichonofanira kuona nacho in your life chekuti hauitiswe unoudza munhu kana kuda kuenda enda. Kanoda kudzoka ziva kuti ndaneta loss.
You should know we had made loss.
Vazhinji venyu pamakafungidzira kuti muchaita loss mamusingaite loss ndo vaita loss. Pane nhauti hauzoturi ani.
You don't know who are you.
You don't even know who you are.
Hauzive kuti ndiwani.
Your position in the Lord you don't even know.
Chiyero chako muna Mwari hauzive.
Saka chese chaitika kuti vaita rochemei.
Why are you crying?
Sama anobvunzwa uchachema kusvika rini. Uya tobva pane zvimwe zvinyuwa zvandakutoita.
There is something new that I'm doing.
So people who know their Lord God vano renewa simba.
Vanoziva Mwari wavo. Vanoita vanowana simba.
And
they
vano ita ma exploits.
Vanoita mabasa.
Miraone ma exploits wako kumeto uchibva pano muzvana nhasi.
Look at the exploit that you are going to do.
Vanhu vachapfunza kuti mara anomboiwana kupi.
People ask where does he get money from?
Anomboswera naniko kupiko?
When you make something that is successful, they want to know where you spend time.
Uchitei. Banungava zotu unoskwera nerimwe giza. Nerimwe power.
You spend time with a certain power.
Rekuti ukanzwa kuti walonely unozvhara murumu mako.
If you feel that you are lonely, you go
tanga kutaura na baba vako.
You start to speak to
Ngavazive kuti uri an occupant wema spirits.
They should know that you are an occupant.
Wakatenderedzwa nema simba around you.
You are surrounded by power.
Ngavatoziva kuti uyu akadiniwa pune kwaanonoswera kuti zonde kupi.
Akafarisa
kune kwaanonoswera kuti zoti kupi. Akachema kune kwaanonoswera ngavazive kuti wakatosiyana navo.
They should know that you are different from them.
Bible roti Moses akanoswera namwari akadzoka mugomo achipenya.
The Bible says Moses spent time with the
Lord. Kubva nhasi swera neesource isingaswere nevamwe vanoswera newe.
Stay with a source which does.
Be different. You are a citizen of the kingdom. And the mission yako is to occupy and conquer.
Unofana kutora.
Kubva pabasa, you are there to conquer.
You have to work at your workplace.
You are there to occupy.
Uripo pakutora.
Even papa pamunoti hepa munotekesera, you are there to occupy.
Where you do business, you should occupy.
Even muraini, you are there to occupy.
In the neighborhood, you should occupy.
Kumuri kwenyu ngavati kana pakudatwa zvinofamba unoti batai uyu.
In your family, they should conduct.
Rista rako riri kutaurwa.
Your name being spoken.
Hello. Hello. Ndofunga kutaura nevanhu vashoma nhasi. Your mission is to occupy till he comes.
Basa rako ndere kutora kusvika adzoka.
Pese pauri zvinozondauya pano kuzokupaya.
Wherever you are, tell yourself that
that will pin when my mabhunu pako ya munhu.
You should be overwhelmed.
Mweyo ngaombo kupinda.
The whites.
Ngautange newe pambare musika panongo chitengeso zvinozwa ndakufara kuokupaya complex. Takuno ma complex anopiwa zita rako.
We want complex which are named after you.
Kubva nhasa tisaisane nharo dzengano dzegudo natsuro.
Now onwards we should.
Tirikuda nharo dze stock exchange. Tukuda nharo dzekuti unodza vanhu kuti ndokune kumwe kwandaona kune land. Kunovakika complex. Odzoti nenge chidzi jaravanza complex. Sene murako iyewe. That's why we are here to occupy.
Saka tiri pano kuti titore.
Haizi mhosva.
It's not a sin.
Saka kanzvimbo vakaka tax shop kane zita rako.
Even
Karikan
hano
ingoisa. Wokoisa zita rako ipapo.
Put your name on that tax shop.
And the waisa usamhanye mhanye. Tanga kuka advertise akati nyangwa tsengesa maputi.
Advertise even
ya Karikan mazepe ka advertise chikora nhu akuti right. Pakanzi tax shop yako ndoitanga unonge zero ndipa tax shop. We are there to occupy.
Uripo kuti utore.
Ndozva takadaidzirwa yena Mwari.
That's why we were called.
Ita huku zvekuti dzakwewo tisakupa zita. Unomboti muzipana baba wehuku. Ari kureva ndiwe. Kuzvara pakuti wakunzi baba upiwa sendem rekuti huku. Dziri dzako dziri kurehwe iwewe. Ndozvacho zvatakanzi tiite to occupy. In any industry.
Takanzi titore muna zvose.
Kunoridzwa keyboard to occupy. Kuti vanoti pane mumwe mupfana.
They say there is a certain young man.
Wokuti akatanga kuridza.
If he start to play.
Vakatanga kuridza.
If he start to play.
Ine pesa rakunzi kia shingi. Vanhu vakudza kuti tirohere kia diki. We are here to occupy. Ndakuti ngodza vanhu kuti I'm here to occupy.
Kudza vanhu vatatu kuti I'm here to occupy.
I'm here to occupy. Usati wamuka uchimuka makuseni.
Before you
usati wabuda.
Before you go out.
Uchitsika pasi zvudzoti I'm going to occupy.
Tell yourself that I'm going to occupy.
And make a name for my Lord.
Uchakatira zita ramwari wangu.
Uchibva ipapo ndo chinoshanda kunge chibebenenge.
And work hard.
Ndedze rado masi zvekuti vanhu vachati ndiani kumunhu.
Sell tomatoes like never before.
Kusvika wakunzi mukadzi wekushedzera madomasi.
Until you are named after tomatoes.
Dada, and onita kudada netarenda rako nezvinhu zvako dada nazvo.
Be proud of your talent.
Hey, hey, hamevana undinzwa. Dada nefreeze tiroro.
Be proud of your freezes.
Ritengesa zvine kaudifference so.
gezachena endo chinotengesa kuchikora kuti anombonza uchita kudada kuti I'm here to occupy
and be proud uchiti ndauya kuzotora
nosa kudada nebanana unachiti ibanana rekutekeswa here
be proud of your bananas
uchiita kunodada nemusika wako
be proud of your marketplace
kushikira pakanze musika ndonotanga kupinda mfungwa dzevanhu because we are there to occupy
tiripo kuti titore
we are there to occupy
tiripo kuti titore
kana uri intercessor dada nekunamata
even intercessor should be proud
zvekuti vanhu ngavatore kana uchiroya raini raripindwe
if you are a witch you should not get into that neighborhood pane mukadzi
wekuti akatanga kudana kuna mwari
there is a woman if she starts to
zvinodonha zvinhu zvenyu mukazvisiyezvo
it will just fall apart
ndinoti udade naJehovah to next one iwe unombodada nekoti naJehovah
be proud of the Lord
papi wamkana pese
whenever an opportunity is presented
if unoda kuita presentation kubasa
if you want to make a presentation at the workplace
unoda sanda tanga presentation ndautenda mwari wangu ndoishe Jesu Kristu wangu tenzi
before I start a presentation
yati saka tutora nyema diapers
you are talking about diapers
utitakase for and papo nyatsoti mwari ndipe zvekutaura zvoti vanzwa kuti handizirinda taura
ask God for utterance
ndamu Kristo odadengana namwari wako ona kana chondadana nacho unotonga kuti munhu anonamata chimwe chimwe amen nokunge unamata zvinhu zvinovhundutsa kwe zvinonyadzisa kunge zvinodi kungocha wonder so
you are a Christian but you are not proud of your God
you are a citizen of the kingdom
uri mugari weumambo
and our master told us to come here and occupy till he comes
mambo wenu akatiudza kuti titore
that's the only way we know
Ndodzira imwe chete yatinoziva.
Mwari nga glorify basa rako remaoko.
Mwari garo pafati.
Mwari nga glorify basa rako remaoko. Ita noise kubva pa Facebook.
Make noise on the
advertise a pitches a pitches.
Advertise your products.
Ita noise pa ma social platform media essay.
Make noise on the social platforms.
And now let a noise kana iri hembe tengesa hembe se hembe.
Go and make noise if they are clothes go and sell them
azabasoti bero that's what the bero garisikanwe newe
it doesn't matter they are second hand clothes
ove ngatisikanwe newe
they should know you
zvauri kutengesa kazvakanwe newe
they should know you because of your product
kana uri mudzidzisi ngazvikanwe kuti hakuna mwana odarika uyu
if you are a teacher they should know that you are the best
kana uri chiremba ngazvikanwe kuti hakuna mwana orapa seuyu
if you are a doctor they should know that you are the best
iyo kuna nachiremba zvekuti kwangofunga kuti maziso izvozvi panongotaurwa zita remunhu
if you think about a doctor
panzindo panongotaurwa zita rachiremba imba zvekuti vanhu vachati aivaivaiva kana ya zim dancer
sing like never before
kana yachi genre ii uyu murumo
no matter what genre sing like never before
makaiswa na mwari to occupy go and occupy
yendai munotora
ende zvima land i time usarege
go and acquire land
hey zvima land i time usarege
go and acquire land
kuna kwakanze ka tax shop ita
even if it's a small place for a tax shop
ngosati wane plan ingoita
even if you don't have a plan go and possess
pakuka mukana kana kari kazumbu ita
whenever an opportunity arises go and possess
we are there to occupy
tiripo kuti titore
we are there to occupy
tiripo kuti titore
as the other culture of our kingdom
ro mararamiro ehumambo wedu
we are occupiers
tinotora
tikatotsika